mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechipiri 15 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isu mafungiro edu angaro kuti kana hurumende ichiona sekuti ingazokwanisa kugadzisa nyaya yekuda muna machi dai yambotsvaga mari yechimbi chimbi inonzi rescue package pachirungu ingakwanisa kuti vaarairidzi vakwanisewo kuti vaende kumabasa.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinokurudzira hurumende kupa varairidzi mari yechimbi chimbi kuti vaende kubasa nhaurirano dzichiitwa.
Tinongoyeuchidza vari kungopa maallegations ekuti munomhanyira kuna nhingi nanhingi. Sandizvo pakamhanya nasisi Beatrice Mutesvara naIrene Patrice pakasungwa namatena danda Douglas Mahia 2016 wekuZANUPF pane akataura kuti mamhanya nebhubhurozo zvakadai ndozvinoita Zimbabwe Lawyers for Human Rights ndicharamba ichienderera mberi nekumhanya.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoramba mashoko ekuti haribati vanhu varinobatsira nenzira dzakainzana.
Handidairi kuti achatumira mauto ngekuti anoziva kuti mauto ekuUkraine akawanda chaizvo plus vari kutsigirwa nemauto ekuNATO ari munyika dziri munharaunda imomo.
America neUnited Kingdom dzinotarisira kuti hurukuro dzichapedza nyaya iri pakati peRussia neUkraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kuchinja maitiro ione kuti zviri kuitika muzvikoro kuvana vechikoro nevarairidzi zvitarisiswe nekugadziriswa nekukurumidza. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanirwa kushedza musangano nemasangano ose anomirira varairidzi nyaya iyi ikurukurwe vanhu vaende kubasa uye kuti vana vechikoro vadzidziswe zvakanaka. Dr. Joe vanoti varairidzi chaivo chaivo vanodzidzisa muzvikoro vakabatana zvikuru panyaya iyi vachiti dambudziko riri pavatungamiri vevarairidzi vavanoti havana kubatana. Dr. Joe vanoti vamwe vari kukonzera matambudziko ndevezvematongerwo enyika vakaumba masangano anomirira varairidzi. Tabata Dr. Joe tikatanga nekuvabvunza zvinofungwa nesangano ravo pamusoro pamamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
PTUZ haifari nemamiriro akaita muzvikoro nokuti hapana nhaurirano dzamandorokwati kuti tivhure zvikoro. Takatarisana masalaries amaticha, takatarisana nemanegotiations, takatarisana nemamotivation of teachers, takatarisana zvekare nokuona kuti denda recovid harizoparariri muzvikoro.
Pane pfungwa yekuenda kubasa nekukurumidza here?
Hongu pfungwa yekuenda kubasa iripo, asi mweya ungada mari ndo isipo ikuvarairidzi kuti vakwanise kunge vachienda kubasa. Saka isu mafungiro edu angaro kuti kana hurumende ichiona sekuti ingazokwanisa kugadzisa nyaya yekuda muna machi dai yambotsvaga mari yechimbi chimbi inonzi rescue package pachirungu ingakwanisa kuti vaarairidzi vakwanisewo kuti vaende kumabasa. Asi chikurukuru chinopedza nhamo dzese dziri muvarairidzi kudzosa mari yavaitambira yeUS 540 ndo yatinoona zvokuti ingapa kuti zvinhu zvidakare zvive muchechetero mvura yegwe muzvikoromo. Nokuti kunyangwe tichakada hationi sokuti pane zvaangaita izvo zvisati takamirira kuti tireceive masuspension ema members edu asinonzwa kuti minister vanenge vaita muchuchu vaona kuti vanga vaita matea kuda kuchaja vanhu vasingakwanisi kuchaja public service commission zvekare inenge yaita mudumbu nokuti isi takaiudza kuti varairidza vana mari saka haikwanisi kumhanya kusatendawo maticha isina kupindura dzamba yatakavanyorera.
Dr. Joe, varairidzi makabatana zvakadini panyaya iyi?
Varairidzi chaiwo chaiwo vanoticha muzvikoro vakabatana asi vanhu vasina kubatana vatungamiriri vavarairidzi nokuti kune vamwe vanopota vachikandirwa mabhonzo vachiruma mabhonzo ane supu kupfuura vamwe. Kune vamwe vari mumagovernment parastatals vanotungamirira maticha unions vamwe maleaders vari maparastatals maviri kwavanowana maus dollars. Vamwe vakataimirawo kuti pada vangazoita vana minister of education vabatsirwa nebato riri kutonga iri. Vamwewo havana zvavanotoziva. Vanongotiwo kwavanza kunoenda vamwe ndokuvoenda. Saka ndo vanhu vatinoona sekuti vanoti divider. Asi tikatarisa varairidzi vari muzvikoro vese vari kunongwa sose nomuromo. Nhamo iri kutamba wish pamusana pavo. Ivavo vanhu vakabatana asi discord iri kuvatungamiriri uyezve mapolitician nokuti kune mapolitician vakakireta maunions. Kana tava kuda zvemari tinoona vamwe vachimhanya kuda kutituka asi vachitova notungamirira varairidzi. Varairidzi vanotungamirirwa neany other mutungamiriri vaita nzira pamuviri tsumbo yaro wadapi.
Kusaenda kubasa kuchapera rini?
Kusaenda kubasa tinoona sekuti kunokwanisa kuzopera kana tagara pasi kutaurirana chokwadi uyezve tichigadzirisa mari dzinotambirwa navarairidzi dzinongova mashangurapata. Dai taikwanisa tikawana 540 ndinoona sekuti ingapedza kuramwa mabasa kwavarairidzi. Asi chinhu chikurukuru kuona kuti tataurirana hurumende ichitaura namaunion yese kwete kuita wokutsvaga nokuti tinoziva kuti self pollination yagara haibatsiri inokundwa necross pollination. Saka hurumende ngaitaura namaticha union yese kuda tingawana danho rokuti tingaenda mberi zvakanaka kuramwa mabasa kukapera.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Zvichitevera kusungwa kwemutevedzeri wemutungamiri weCitizens Coalition for Change vatendai biti nekumhanyamhanya kwakaitwa nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vabiti vabudiswe kubva muusungwa. Vamwe vanhu vakatanga kuti Zimbabwe Lawyers for Human Rights inosarura mumabatiro ainoita vanhu vachiti magweta mazhinji akamhanyamhanya akakwanisa kubudisa vabiti kubva mumaoko emapurisa muchinguva chishomanana. Vachiti Zimbabwe Lawyers for Human Rights inongoita izvi kuhama neshamwari dzemagweta ayo kwete kuvanhu vose vose vainobatsira. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisarudzi vanhu varinobatsira. Vachiti sangano iri rinomirira munhu wese anenge achorerwa kodzero dzake. Tabata vamafunda kuti tinzwe zvizhinji.
Tiri kufara zvikuru nekumushanda kwaita magweta edu kuti pane nguva diki diki vanga vakwanisa kusvika panzvimbo. Ndozvatinoita izvo seZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti tozama kuminimaiza kuti tikurumidze kusvika panzvimbo. Angava ani, kungava kudotito, kungava kwamurinye, kungava kucholocho, Plumtree, Ngezi. Kai, kwese kwese tinomhanya mhanya, ingava Victoria Falls, ingava Chipinge, kungava kumabiya, tinomhanya mhanya chose kuti Kariba, kuti vanhu vasakumbunyikidzwe kodzero dzavo. Ndiyo rapid reaction yeZimbabwe Lawyers for Human Rights iyoyo yanga iri at play nhasi, vanhu vazongoiona nhasi iri at play nekuti pasina nguva biti vanga vazosiyiwa vachinzi hapana mhosva yavaiita. Amagweta edu haana kwaakarerekera sezvamunoziva.
Vamwe pasocial media vari kuti kumanya manya uku kana kuti rapid response yenyu iri kushandiswa pashamwari neyama dzemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights chete kwete pavanhu vose vose munoti vamafunda
pano mwatatombozwa chida kuti munoda kungomirira ava chete haana kwaakarerekera hacharasi kuti munhu ndewe green ndemutema mutsvuku muchena munhu rudzii tinongoti as long as pane kuchurwa kwekodzero zvinowirirana nemavalues edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights tinomhanya mhanya topindira kana dziri nyaya dzatinoita sezvamamboona panoda kutaura kuti makanongomirira vanhu veopozition unongomirira vanhu vakadai so kuwana matema adandava wana mahiya wana Douglas mahiya wakamiriwa na mai Beatrice Mtetwa 2016 wanwe opposition here muda kundi zote wanwe opposition wanga wasiri kuzanu PF here so zote lechara itarisi kuture bata uripi urue ndonga urue triple C urue MDCT urue MDC Alliance urue zanu urue party ipi tirongo chata zinu zirikui tukwa zinu zino kupingira na mavalues edu here so tirongo yu chiza warungu pama allegations kuti muno manjira kuna ningina ningi sandizo paka manya na sisi Beatrice Mtetwa na Irene Peters paka sungwa na matena danda na my deadless my year 2016 wiku zanu PF pana akataura kuti manya ni pupukosu wakadai ndozu nita zibabu lawyers for human rights ndi chana bachendera mberi neku manya chana bachendera mberi neku manya kudare kwa kukalapaja zakanga nesika hatimboregedze kumhanya tinopinjira munyaya dzekuti kodzero dzevanhu dzisambonyikidzwe
vabiti vachadzokera kudare rini uye mhosva yavo yava kuzikanwa here
vabiti vasiwa pakuma releasewa kumagweta avo and hatizivi kuti vachada kuzoenderera mberi sei vanhu ivava nekuti mhosva yavo hatinonzwa kuti mhosva yekuti kudii so tichangoramba tichishanda ndo basa redu iroro ndo zvatakamirira izvozvozvo and toziva kuti zvinounza vavengi kana kutaura kwakawanda asi tagara tichitazvijaira izvi tinotomirira vanhu vakawanda zvamunoziva kuti hatitombotarisisi kuti ndiana nagogoshinyerere wananani vamunoziva vatinomirira tichiramba tichiita basa redu seZimbabwe Lawyers for Human Rights yakajeke iri kwese kwese muzimbabwe zetilechara
avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti kwezuva rechitatu hapana vanhu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose asi vamwe vanhu mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 222 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vachingova pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevana 5374 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu nechimwe nemazana matanhatu nevatatu 231603 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu ane gumi nezvishanu nemazana matanhatu ane makumi maviri nevanomwe 4,315,627 vabayiwa nhomba mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi mana nezvitanhatu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevanomwe 3,346,937 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi masere nezvina zvine mazana manomwe nemakumi manomwe 84,770 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi heraldi rinoti vashandi vehurumende vose vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 pasina chikonzero abacha bumi dhiku shanda uye awasu kubadarwa kusika vataurwa navo pamsoro pekusabai wanomba mu Newsday mutungamiri werime badore MDCT amai tokozani kupe vando tibadoravo rechazivisa munguva shoma shoma iri kutevera mapato achaita mubatanidzwa nebato ravo kuti vakwikwidze musarudzo dza 2023 vakabatana. Newsday makare vatsigiri vezanu PF kumuguza kumatebeleland north vanonzi vari kumanikidza makomiti ezvikoro kana kuti school development committees mudunhu iri kuti avape mazita evarayiridzi vasiri kuuya kubasa. Varayiridzi mudunhu iri vanonzi vari kutyira upenyu hwavo sezvo nyika yakatarisana nesarudzo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadipa studio 7 napo ndiri muno rwangu muZimbabwe ndiri pakarimba apa ndoitwa tanya tanya. Toda kukurudzira vanhu kwakaitwa musangano wamunangagwa kuipoedi kuti vanhu ngavasafariri kuita kunzi vau pamatendo tidzi kuti vange vachigara zvoupenyu vainhaka yevana ngavafanira kuziva kuti ngatichakanganisa chihope chane zuro nehope nekuda kwekuti ZANU-PF ndo zvainoita kana yakuenda maelection munofadzwa after vahwina maelection kana kuti variga munodzoka futi makupwanyirwa ipapo apa hakuona kana chombobudira vanhu vezimbabwe ngatisanyeperwei ngativhurikei ngationeme ngativhurisei ngativhurei meso tione zviri kumberi kwete kungoramba chingonyengedzewa nesweet every day.
Studio 7 makadiva shamarari mose kufara nekutenda nenyusi dzamunotipa dzechokwadi maringe nenyika yezimbabwe. Tinongotaura pamusoro paachiwenga nezvavakataura kuti zvokurovana hazviite ndichingotaiwa achiwenga kana makataura achibva pasi pemwoyo wenyu ndinotaiwa makura. Tozotaura pamusoro pamunangagwa kuti speech yavo sapurezidendi haina kunaka kuti imimi ndimi mucha hakuna umwe munhu anotonga Zimbabwe kana opposition kusara kwenyu hazviite kwenyu kwacho muri kutonga nedemo hapana ari kusarudzai muri kuita zvekurwiga iye zvinezvi vanhu vari kufamba usiku makavatakudza mabhegi emaballot papers kuti vanorwiga hazvina kumbonaka vamunangagwa itai semunhu mukuru. Ndaifunga kuti muchaadressa crisis yeeducation muda kuurayirei kueducation imakadzidza one muda kuurayirei kueducation yevazukuru vedu vedu wee generation imaiurayirei kumhosva ndeyei vamunangagwa itai sapurezidend tinoexpecta kuti kana maunganidza vanhu musiadressa zviri kunetsa munyika.
Mudhara uya neutsinyi uyu kutadza kutora zvitupa dai vatouya famba ivota ziro nezvitupa tatotorawo zvitupa daiana mukwana kutora zvitupa but izvi zvakatooma toda kuti titorewo zvitupa tigovhotawo kuti saka tosiya tozvitora nei mabheti nawo inoti ana ma-ATMs toda kutovhotawo kuti tishandurei izvizvi zvakaoma munyika umu nhau dzake dzaanotaura zvokuona zvokuti hapana anotuka yopolitical zvo aita anatsika dombo
vahwande makasimba here ndoda kukwazisai ndinotenda nebasa guru ramuri kuita ndini Kelvin ndiri padwagawapo ndoda kutenda zvangu nebasa ramuri kuita ndinotaura masoro mashoko amunangagwa ndichiti haambotadzisa kurara kana kutadzisa kana kuti shaisa hopa nekuti vanopikisa vangaitongi aiwa isusu tisu vechidiki tinoti vazvarwa zvezimbabwe tinogadza vanhu tisu tine masimba tinogadza vanhu kwete iwo havazvigadze saka tiri kuti aiwa masoja nemapurisa musaguma kushandiswa musina mari dzamuri kuhora muchingopiwa tumari tishomanana motonzi tumai kunodzivisa vanhu vane ramangwana aiwa ngaapinde ake mukomana.
Ini nenguva isina ndakamboteerera zvangu ndinyatsonzwa vanhu vachitaura havo zvinhu zvavanoda pastudio 7 zvikuru sei ndinoona kuti vanhu madiaspora chokutanga tokutendai kuti makatengera purezidendi chamisa mota ndizvo tokutendai makakontributa asi kana mukangochero mukawawata zvokuwata zverudzi rupi musina kuuya kuzimbabwe kuzovhota munenge muchitiregerera kupopota kwenyu muchiri koko kumadiaspora kwenyu koko hakuna zvakunoshanda uuya uregisti kuvhota uvhote kwete kungotaura kuti mukomana ngaapinde ugere voda tapinzwe nani ini ndikaisa yangu voti usina kuzaya yako sakangwa kuti namba yechimuta sei vanopedzisira kuti riga vana kwete kungoramba muchingotinetsa pastudio kuti mukomana ngaapinde uyai mutaure muri kuno kuzimbabwe muregiste amupinze mukomana wacho iye
makadi pa studio apo makadi ko vanako madongo ndi murodzo wangu namadzimai ari ku Zimbabwe koto nemuchipururudza paya vamunanga gwachitaura memuchipururudzira chii chipo paya chinokunakidzai muchipururudza vamuchiombera maoko memuchiuchira chii paya nemaomero akaita zvino kumushashuwa ezvematicha haana kana mari but ticha akakosha kudarika munhu wese kunyange kupuresidendi wamunopururudzira ivava vakabva nekuna ticha vakadzidziswa naticha kuti aite puresidendi kungava ane zvake ane basa rakadini unohora mari yakadini akabva nekuna ticha but hamusi kubata maticha bho vana makagara anhu vakumusha ndopanoona mumwe munhu achipururudzira vamunangagwa achitaura kuti hakuna opposition party inotonga motopururudza kuombera maoko munondigumbura mani vanhu vari kuzimbabwe ino maomero akaita nyika hamuzvioni kupururudzira kuti umwe munhu ari achiguta nemhuri dzake nevana vake vari kudzidza seo kunze kwenyika venyu makagara navo mudzimba maticha hapo mari topoona umwe munhu achipururudza kuridza mhetegwa kuuchira maoko nchiuchirira ed achitaura munogumbura vanhu vekuzimbabwe vanhu vari kumusha munotigumbura munotigumbura tinoshuvira kuona vevana vedu vachikura vachienda tichigezesa vana vedu takagara kunze kwenyika tichisiya nyika yedu yezimbabwe nenhau dzavamunangagwa dzidzi tichitukwa tichitwa sei muno kusina south africa azopanoona umwe munhu achiridza mururu kupururudza chinopururudziwa chii madzimai mukai mhani mwana vana vezimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vatungamiri veamerica neunited kingdom vakati nezuro vachine tarisiro yehurukuro dzinomisa russia kuti isapinda muukraine zvechisimba asi vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamuganhu werussia neukraine nezuro vajoe biden vakaita hurukuro navaboris johnson vakabvumirana kuti nyaya iyi inogona kugadziriswa pasina kurwisana kunyange zvayo ine mauto anopfuura zana rezviuru pamuganhu wayo neukraine russia inoramba kuti inoda kupinda muukraine zvechisimba nyika dzinopfuura 12 dzakatiudza vashandi vadzo kuti vabude muukraine dzichityira kuti kurwisana kunogona kutanga chero nguva nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo stan mukasa vanoti kunyange hazvo zvichiita sekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamuganhu wenyika mbiri idzi havaoni russia ichipinda muukraine zvechisimba sezvo mauto enato ari padyo uye sezvo upfumi hwerussia husina kumira zvakanaka zvokuti russia ingazvisikira moto muziso kana ikapinda muukraine zvechisimba
pane zvinhu zviviri apa chekutanga ndechekuti putin mutungamiri wekurussia anenge ari kuda kuvhundutsira ukraine kuti isaunze mauto ekunato munyika make ngekuti ari kuti ukraine nerussia wane bhodha imwe cheteyo chinhu chechipiri ndechekuti ane waputin wane chido chekuti kurongwa kwenyika dzekueastern europe pasi perussia zvakaitika nguva yecold war kudzokerwe zvekare haasi munhu akafarira kuti nyika dzekueastern europe dzinana ukraine dzinana latvia and so on dziwe independent aida kuti dziwe dziri pasi peutongi werussia manje ari kuedza kuchichidzira handidairi kuti achatumira mauto ba ngekuti anoziva kuti mauto ekuukraine akawanda chaizvo plus walikutsigirwa nemauto ekuneto ari munyika dziri munharaunda imomo. Asi chinhu chikuru chikurukuru chaizvo ndechekuti upfumi hweRussia hauna kusimba chaizvo. Saka manyika dzekuneto neAmerica neBritain neCanada dzatidzo mukatumira mauto kuUkraine tichaunza masanctions akaoma chaizvo kupfurikidza aripo izvino izvi. Chimwe chinchiripo ndechekuti vatungamiri vemauto ekuRussia vakataurira waPutin kuti vakanzi vaende kunorwisa kuUkraine anenge ari makata chaizvo ngekuti Ukraine ine mauto akasimba chaizvo and wati havana chokwadi kuti vangazobudirira madonzo awaPutin yekuningira yekuda kuti watonge nyika yeUkraine wachinje kutungamirwa kwenyika yeUkraine.
Ndanzwazve vachitoti president vokuUkraine vachiti ivo vakataurirwa kuti Russia haichapinda zvechisimba muUkraine nemusi wechitatu. Munoona sekuti kuchichidzera here kana kuti zvichaitika?
Kungofungidzira kweAmerica nedzimwe nyika. Kana Russia yakupinda itaude kuti tichauya muswa kati inongouya inogona uya nhasi uno inogona uya usiku yeni chayo. Watungamiridzi wemauto ekuAmerica nekuBritain vari kutiwo kuongororwa kwavo kwekurongwa kwemauto ekuRussia pamuganho neUkraine kunoratidza kuti Russia yatopadyo. Vakufungidza kuti maybe musvechitatu vati kungofungidzira hazvinei kuti kana musvechitatu wasvika mauto anobva apinda. Anogona kupinda iye zvino, anogona kupinda mangwana, anogona kupinda musvechina, anogona kupinda any time. Asi inini handina chokwadi chaizvo chekuti mauto achangapinde pa because zvichazoitika kuRussia kwakadaro chekutanga unofanira kukunda mauto ekuUkraine. Kana wakunda wozodzanyirira nyika yacho iyoyo wanosvika kupi? Onai makore akapfuura wakamboenda kuAfghanistan hawana kubudirira. Chichaita kuti wafunga kuti wachabudirira ngekuti kukunda nyika mumauto chinhu chekutanga chichipiri ndechekuti uchazoitei kana wakunda. Uchawatonga here? Wachawana kuUkraine wachabvumwa here kutongwa? Saka vari kuzviisa mumadhaka vanhu vokuRussia vacho.
Sei Ukraine isingaratidzi kutya zviri kuda kuitwa neRussia izvi?
Ngekuti vangochirwisanisa kwemakore gumi ezvinoka. Russia yakatora Crimea nemauto ikatora futi chimwe chidimbu chenyika yekuUkraine chiri kueast. Saka wekuUkraine vangoona kuti kungosungurudzwa kwavanga vachiitwa kwemakore chena. Saka vari kuti hapasisina chinhu chitsva panapa. Saka ndo pfungwa dzavo idzodzidzi. Ende chimwe chinhu ndechekuti wapuwa courage nekuti mauto ekuNATO aapadyowo zvekare nemasanctions ekuNATO kunyanya Germany nepipeline yanga ichizopa nhingirike 140% Russia revenue. Germany yati ichaivharwa pipeline iyoyo. Saka zvese izvozvo zviri kuita vanhu vekuUkraine kuti vave nepfungwa dzekuti pamwe hazviitike ba.
Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira hurumende kupa varayiridzi mari yechimbichimbi kuti vaende kubasa nhaurirano dzichiitwa. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoramba mashoko ekuti haribati vanhu varinobatsira nenzira yakaenzana. America neUnited Kingdom dzinotarisira kuti hurukuro dzichapedza nyaya iri pakati peRussia neUkraine. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini jini tanono kawande, jini Washington DC nchiti moshora zakanaka.